ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 2017. MDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti iri kunyunyuta nemashoko akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo hamuna mukana wekupa mapato anopikisa. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemukati menyika vaziyambi ziyambi vanoti vatobayiwa mudede ndivo vari kuomesa musoro panyaya yekurerusira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo zvikuru vana vane vabereki nehama dzakavhiringwa neguku rahundi. Vakawanda vopinza chibage munyika zvisiri pamutemo chizhinji chacho chichibva kuZambia. ZPC Kariba yonanga kuNational Sports Stadium uko iri kunosangana neDynamos neSvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika kumaruva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.